Vagari vanoti vashandire kumahofisi anotorwa magwaro ekufambisa vari kuramba kuti munhu abhadhare achishandisa kadhi risiri rake kana rehama yake. Vashandi vekumahofisi anotorwa magwaro ekufambisa ava vari kuti kana munhu asina mari haafanirwe kushandisa kadhi remumwe munhu waasina zita rechipiri rakafanana naye. Danho iri rashorwa nevagari vakawanda vachiti zvinoshamisa kuti hurumende iyo iri kukurudzira kuti vanhu vashandise makadhi ndiyozve yotuma vashandi vayo kuti varambe kubhadharisa nemakadhi. Mumwe wevarambirwa kushandisa kadhi apo vanga vachida kubhadharira mwana wehanzvadzi yavo ndiva Gladman Ndemera. VaNdemera vanoti vanoona kuramba kubhadhara nekadhi sedanho revashandi vehurumende rekuda kuti ivo vozoshandisa makadhi avo kutora mari inenge yabhadharwa nevanhu.
Ndiri kuti vakuramba maswipe cards anenge ane another surname. The reason being vanenge vachida kuti vanhu vabhadhare cash. Kana vabhadhara cash yozoswipewo nemakadzi avo nekuti mari iri kunetsa munyika. It's another way yokuti vaunganidzewo mari to liquidify mapockets avo asina cash.
Mumwe mugari wekukanyaga kumakonde amai Rudoka Mudyariwa vanoti vashamisika apo varambirwa kushandisa kadhi remurume wavo kutoresa munin'ina wavo gwaro rekufambisa. VaNdemera vanoti kushandisa kadhi remumwe munhu kubhadhara zvina basa sezvo mari ichienda kumwe chete. VaNdemera vanoti mabazi ehurumende anofanirwa kutorwa semuenzaniso uye vanopiwa mari nebhengi guru renyika kana paine zvavanenge vachida kutenga kunze kwenyika.
On the issue of government, well, handingati zvingaite any effect yakanyanya nekuti government ndomacustodians kaeningirikini RBZ. Saka that means even people swipe mari inongoenda mchi the same system. Hazvina effect yakanyanya.
Mukuru pamahofisi ekwaregistrar general muchinoi vakelvin Maturi vabvuma kuti havasi kubvumira kuti vanhu vashandisirane makadhi pakubhadhara senzira yekuderedza chitsotsi chiri kuitika pamahofisi pavo nekuda kwekushayikwa kwemari munyika. VaMaturi vabvumawo kuti vanonyatsoongorora kuti vanhu vari kuda kushandisirana kadhi ndeveukama here kana kuti kwete.
Mitanda lavo vanhu vanguuya vachi, of course, you know the situation in cash. So people are taking advantage of that. Kuti anoziva kuti vanhu vanonge vachiuya nekesh obvati uyai ndikuswaipirei. Pozotoa nematautsi okabuno. Handoripoti. Iro nungamira ipapa. Uya munotombovatora pamatautsi anenge ari apa. Vanhu vatobirwa mari ipapa nematautsi. Saka all those issues dzimwe dzacho dzinenge dzine macontrol measures. Not kuti specifically tikurapira munhu. But anozouyawo manje waakuona kuti alright uyawo yaka. Yaritaura chokwadi yama yake.
Asi pavabvunzwa kuti mutemo wehurumende here kana kuti vari kutevedzera zvinyorwa zvebazi ravo, vamature vadzamba-dzamba vachiti havazive sezvo vari kutevedzera zvavakanzi vaite nevakuru vavo kuHarare.
Saka vanenge vaintrodusa vane zvavanotarisirwa kuti zviite zvatofanira kufollowa is provincial office yegovernment department. Saka kuti nditi ndingati nini is a policy government, policy department. That one I can only receive the instructions on how to carry out my duties. You can't do this and that. Reasons we don't know.
Gwaro rekufambisa rinobhadharwa madhora makumi mashanu nemadhora matatu uye munhu ave kumirira mavhiki matanhatu kuti ribude. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kuna Registrar General vatobayiwa mudede panyaya iyi. Vanhu vari kutadza kuwana mari dzavo kumabhanga sezvo mabhanga ari kuti haana mari yekupa vanhu munyika. Vakawanda vari kurara mumitsese yemabhanga asi nguva dzakawanda vari kungoshaya mari. Mabhanga akawanda ava kupa vanhu madhora makumi maviri emadhora kuvanhu vashoma vasingadarike makumi mashanu pazuva. Nekuda kwedambudziko rekushayikwa kwemari munyika, hurumende iri kukurudzira kuti vanhu vashandise makadhi kubhadhara zvinhu zvavanenge vatenga kana zvavanenge vaitirwa. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Arthur Chigoriwa.